kwazwai muri Zimbabwe ndokuchingamidzai kuchirongwa
chevechidiki chesvondo rega rega chatinokurukura nevechidiki vari kusimudza mureza weZimbabwe vachiita zvakasiyana siyana vari kwavari. Ini ndini Evans Zeninga ndiri kuWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tawana mukana wekukurukura na muzvare Charlene Chekenya veSangano reStand Foundation vanorwira kodzero dzemwanasikana avo vakashanya kuAmerica kumusangano weHuman Rights Summit for Youth uri kuitwa neUnited Nations kuUN Headquarters muNew York muno muAmerica. Vanzvadzi, mungatiudze here kuti sei muri kuAmerica?
Ndakauya kuno kuAmerica neprogramu inonzi Youth for Human Rights, iyo yanga ine musangano kuUnited Nations Headquarters wekumiririra kodzero dzevanhu pasi rose.
Imimi makauya muri ani tiri kunzwa kuti mune sangano renyu ramunomhanya naro kuZimbabwe reStand Foundation. Vateereri vangangode kunzwisisa kuti muri kusangana papi neStand Foundation.
Inini ndiri mutungamiriri we organization inonzi Stand Foundation Trust. Organization inomirira kodzero dzevanasikana nevanhukadzi. Tinomirira kodzero dzavo muchikoro, tinomirira kodzero dzavo munyaya dzeeconomic empowerment, tinomirira kodzero dzavo mune ma issue ano affecta society, ma social issues.
Izvi makazvitanga rini izvi?
Ndane makore mana ndichizviita izvi.
Muchizvitanga chakakusundai kuti mufunge kuti vanasikana vanoda kurwirwa kodzero dzavo chii?
Ndiri student yekuChinoyi University. Pane zvakawanda zvandaiona zvaitika kune vanasikana. Vamwe vaitadza kupedza chikoro chavo nokuti vari kusheya mari. Vamwe vaipedzeserawo vakutsvagawo nzira dzisina kunaka kuti vangopedzesa chikoro chavo kana kuwana chikafu chaicho. Saka unoona kuti zvoni izvi zvinhu zvaiaffecta vana vasikana zvakanyanya stereki. Nekufambawo kwanenge ndichitione kuonawo zvinhu zvanenge ndichionawo, ndaiona kuti kodzero dzevanasikana hadzina kunatsoti tsarukanei. Ndosaka ndakatanga organization iyi.
Saka kubva pamakatanga kusvika pari zvino, mungati sangano renyu rakura zvakadini muZimbabwe?
Sangano iri rati kureita famba, tapatina ne maorganization makuru muZimbabwe. Tafamba kunzvimbo dzakasiyana siyana, tikasvika masvingo, tikasvika Mutare, tikasvika Gweru, tikafamba Harare yese, dzimwe nzvimbo dzeHarare, tichiita atinoti madialogue ekudiscussa women and girls issues zvinenge zvichiva affecta mucommunity. Izvite tichiita nevakuru vemuhurumende nemaorganization anoshandawo mumacommunities aya kuti tione kuti vanasikana tunovabatsira sei.
Saka kuno kwamauya kuNew York kumusangano wevechidiki wamatitsanangurira nezvavo uyu, chamuri kutarisira kudzokera nacho kumusha chii?
Sangano iri reHuman Rights kodzero dzevanhu richandibatsira zvizhinji kuti ndikwanise kudistributa information yemahuman rights kuti munhu wese anofanira kunge achiziva mahuman rights ake kuti vakuru vemakambani pane nyaya mazuva ano dzinoitika stereki dzeinonzi sexual harassment muzvikoro kana kuti mumabasa. Saka sangano iri rakatipa mahuman rights package ekuti tinokwanisa kunodzidzisa vanhu vari mumabasa, vari mumazvikoro mirirano nekodzero dzevanhu.
Mashoko amungapewo kune vamwe vechidiki vari kunze uko vanokutarisa ivo vachiti dai tikakura tizoitawo sasisi Charlene ndeyekuti kudii?
Inini ndinongoti kana une zvaunenge zviri pamwoyo mako unofanira kungoramba uchishingirira kusvikira zvaita, nokuti zvinezvi nenyaya dzatoita dzekumirira vanhu tafamba nyika dzakasiyana siyana tichingomiririra kodzero idzodzo. Zvinhu zvakanaka kuti ukwanise kuchengetedza kana kumiririra mumwe wako musociety maunogara imomo. Saka ndinongo kurudzira vana vechidiki kuti zvakanaka kuita zvinhu zvinobatsira mumwe munhu.
Aiwa, ndokutendai zvikuru. Takatobatana nemi zvakare mune zvimwe zvikamu zvinoterera.
Maita basa vateriri nekuterera. Tinoonana zvakare.
Muri yeZimbabwe ndokutendai nekunge mange muinesu muchirongwa chesvondo rino chevechidiki. Matanga tichikurukurana muzvare Shalin Chekenya veStand Foundation inorwira kodzero dzemwanasikana vari kuZimbabwe. Tosangana zvakare svondo rinouya ndichiuyazve nechimwe chirongwa. Nokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.